Nengo idzi dzinoti vapo mushoro vekuchivi South navatendekai manichizi vekumenis East dzinoti pamusoro pazo mapepa avo ekuvatsvagisa rutsigiro kana kuti maposta ari kubvarurwa. Vamushoro vanoti nengo dzavo machivi dziri kutyidzirwa nemhirizhonga uye dziri kutotya kuuya kumisangano yavo yekutsvaga rutsigiro.
Saka takazoita tsvakurudzo ndokuona kuti vakuru vamwe vanodzidzisa vaitaura izvozvo. And surprisingly, amongst one, Wachona, one is saving police officer, Aripo. Zagataita Dambuziko, Guru Iroro, Kuwad 24, we also have a by-election. Zaruku Shandi Sama Sabu, who are my campaign managers, is an PF candidate. Zoreva is a good is opposition at Chinamukan, who could pin the Nogutu Sabu, who did an Enganevan, Chakaran. Kazhinji vanhu vanotiira saka there's a little intimidation. Vanhu vari kuvhundutsirwa zvakanyanyisa zvokuti vanotya kubuda pachena.
Vamandisi zavatsinhirawo vachiti munzvimbo mavo vatsigiri vezanu pf vari kutendera vachimba kuti triple c nevatsigiri vayo haidi kuonekwa.
Asi kuti matanzi zvokuti zuva they like to be very violent zvinyatsoonekwa namaitiro avo zvokuti nezuro vai macha macha munonzi munesuro hosity dot point mu. Vachitemba kuyewo kuti mandidza igapo iyo ipapa hapazi pako zvibva ipapa hapazi pako mamai akanga achimata nezuro achibva kukanzuro achienda kusvika kuhosipitari.
Asi sachigara wezanu pf dunhu remasvingo varodson mavhenyengwa varamba izvi vachiti manyepo bato ravo hariiti zvemhirizhonga musarudzo.
Echokwadi zanu pf hatina culture iyo. Isu like myself sa chairman weprovince handiti izvozvo isu totsvaka free and fair election saka kundigona machiparama dambura maposta omwe hatiiti izvozvo kusi musangano wezanu pf.
Asi bato reccc rinoti mhirizhonga kuvatsigiri vayo munyika iri kuwanda uye nhengo dzavo dziri kukwidza dziri kuvhiringidzwa gadziriro yadzo. Ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.